japriza.
Rasta.
Ukita seko mujoma. Takato chikora zvangu namandebvu. Handiri kuona tikurova zvedu whisky. Inodhura.
Aiwa.
Tinenge tambopinda masango mukoma. Handiti muri kuona because shungu dzedzi dziri kunatso chimhanyawo pachiking shango. Handiti maona zvidi kubva wazonyanyozorora kunge munhu ari kubika gango akoma. Handiti muri kuona.
Lolo mufana wangu hapana chekumhanyira.
Pakwe pacho tine tisina kuidhabhura. Handiti muri kuona.
Takabvira. Takati last week.
Mirai. Mandevhu akandiri hakuna acho anobva wazonyanya kuti achiki.
Muriwo tite collab kana kuti hamusi serious.
Totumira koma.
Alright, I'm giving you 10 minutes.
10 minutes dzakawanda
koma. 10 minutes.
Dzakawanda.
Kana pasina ma files zvatodhaka.
Iyo.
Ha, unonyepa iyo.
Yeah, because mukona kuti chimwe akoma zvimwe zvacho hazvidi chinonoka. Because unogona usiwa nema sponono katadza kana kuridza kana ngonono. Ozongo pedzisira watongoti kana kungoti zonono. Rasta.
Ah, wa serious ni basa mfano wangu.
Da kutaurira blaz, kuno kutakata kuzorwa, geto rese rakazorwa. Zor.
Why Bronix mdara?
Oh.
Nakirwa kona to kona mdara.
Mira hold on, mira hold on, ndimbo chisembla. Barbata, barbata, barbata zimu. Barbata, barbata chitu tam. A big tune this.
A big tune, a big tune.
Ora ndimvano wangu mira ndipinde mbudzi.
Achipindira koma kana zvokutochigarira kana pachoro.
Kana zvokutochipirwa kana menduru, handiti muri kuona
zvokutochibatidzira kana kenduru.
Zvokutochirovera kana chidzezuru, handiti muri kuona. Zvokutochipirwa kana bandoro remayusa. Zvokutochidirira kana peturu. Zvokutochisimudzira kana masuru mudara. Zvokutoenda kana kusvika kana kukanzuro.
Ndiani yanotumira mazai zai. Mazai zai.
Zol Zimbabwe introducing Zol Vibronics Home. Wi-Fi to the world. Boom.